Tsamba yokutanga ya Petrosi. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Petros, mpostori wa Jesu Kristo, kuna vasanangurwa, vari vatorwa, vakapararira munyika dzePonto, neGaratia, neCappadocia, neAsia, neBithynia. Vakasanangurwa sokuziva kwaMwari Baba, zviri mberi muutsvene womweya, kuti vateerere. Vasaswe neropa raJesu Kristu. Nyasha norugare kazviwanzwe kwamuri. Kuvonga naka yechakachengeterwa vakasanangurwa. Mwari Baba washe wedu Jesu Kristu ngaarumbidzwe. Wakati berekazve netsitsi dzake huru kuti tive netariro menyu inouya nokumuka kwaJesu Kristu kuvakafa. Kuti tive nenhaka isingaori, isina chakaipa, isingasvavi. Vamaka chengeterwa kudenga. Imi munorindwa nesimba raMwari nokutenda kuti mupiwe ruponeso rwakagara rwagadzirwa kuti ruratidzwe nenguva yokupedzisira. Iyo yamunofarira zvikuru kunyangwe muchishungurudzwa zvino kwenguva duku nemiedzo mizhinji kana zvichifanira kuti kuedzwa kwokutenda kwenyu kunokosha zvikuru kukunda ndarama inopera hayo. Kunyangwe ichiedzwa nemoto. Kuwanikwe kuchibereka kurumbidzwa kune isvonaka. Nokukudzwa pakuonekwa kwaJesu Kristu. Iye wamunoda kunyangwe musina kumuona. Iye wamunotenda kwaari kunyangwe musingamuone zvino. Muchifara zvikuru norufaro rusingagone kutaurwa rwakaisvonaka. Muchipiwa chinovavarirwa nokutenda kwenyu. Irwo ruponeso rwemweya yenyu. Ruponeso urwu wakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo navaprofita vakaprofita zvenyasha dzamakazoitirwa imi vachitsvaka kuti nguva ndeipi kana inguva yakadini yakataurwa nomweya waKristu wakanga uri mukati mavo nguva yavakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu nezvakaisvonaka zvakazotevera izvozvo avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvishandiri ivo asi imi pazvinhu izvo zvamakataurirwa zvino navaya vakakuparidzirai vangeri yomweya mutsvene wakatumwa achibva kudenga. Zvinhu izvi vatumwa vanoda kutarisisa mazviri kuva vatsvene. Saka zvisungei zviuno zvepfungwa dzenyu musvinure muchitarira nemwoyo wose kunyasha dzamuchapiwa pakuonekwa kwaJesu Kristu. Ivai savana vanoteerera. Musingaenzanisi mufambiro wenyu nokuchiva kwakare pakusaziva kwenyu. Asi nemiwo pachenyu muwe vatsvene pamufambiro wenyu wose. Saiye wakakudanai ari mutsvene. Nekuti kwakanyorwa kuchinzi ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Zvino kana muchimuita Baba iye anotonga mumwe nomumwe sokushanda kwaakaita. Asingaiti zvomusananguro kwete, garai panguva yotorwa wenyu muchitya. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora sesirivha kana ndarama pamufambiro wenyu usina maturo wamakatora kumadzibaba enyu. Asi makadzikinurwa neropa raKristu seregwayana risina charingapomerwe, risina gwapa. Iye wakazikanwa kare nyika isati yavambwa, asi wakaratidzwa pakuguma kwenguva nokuda kwenyu. Imi munotenda naye kuna Mwari wakamumutsa kuvakafa akamupa kubwinya kuti kutenda kwenyu netariro yenyu zvive kuna Mwari. Zvamakanatsa mweya yenyu muchiteerera chokwadi kuti mude hama nekusanyengera. Munofanira kudana zvikuru nemwoyo wose nokuti makaberekwa kutsva zvisingabvi pambeu inoora kwete, asi pane isingaori iro shoko raMwari benyu rinogara kusvikira kusingaperi. Nokuti nyama yose yakaita souswa, nokunaka kwose kwakaita seruva rouswa. Uswa hunosvava neruva rinowira pasi, asi shoko rashe rinogara kusvikira kusingaperi. Ndiro rishoko rorufaro ramakaparidzirwa.
Tsamba yekutanga yaPetros. Chitsauko chechipiri. Kukura muna Kristu. Naizvozvo rasai zvakaipa zvose nokunyengedzera kwose namano-mano negodo namakuwa ose, mugopanga mukaka womweya usina kushatiswa sawacheche wachango berekwa kuti mukure nawo mugoponeswa kana makarawira kuti she ano mwoyo munyoro uyai kwaari iye ibwe benyu rakaraswa na wanu asi pana mwari rakasanangurwa rinokosha nemiwo muwakwe samabwe mapenyu muwe imba yomweya muwe upristi utsene kuti mubayire zvibayiro zvomweya zvinofadza mwari nokuda kwaJesu Kristu nokuti murugwaro munoti tarira ndinoisa muZioni ibwe rekona rakasanangurwa rinokosha naanotenda kwaari haanganyadziswi naizvozvo iye anokosha kwamuri imi munotenda asi kuna vasingatendi ibwe rakaraswa navavaki ndiro rakaitwa musoro wekona uye ibwe rekugumburisa nedombo rokuwisira pasi ndiwo waya vanogumburwa neshoko nekuti havariteereri ndiwo zvavakamisirwawo asi imi muri rudzi rwakasanangurwa upristi hwamambo rudzi rutsvene vanhu vaakazvivanira kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai kuti mubve murima muuye kuchiedza chake chinoshamisa kare imi makanga musi vanhu asi zvino muri vanhu vamwari makanga musinganzwirwi tsitsi asi zvino makanzwira tsitsi mufambiro wavakristu pakati pavahedheni wadikanwa ndinokumbira zvikuru kwamuri zvamuri vafambi nevatorwa kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya mufambiro wenyu uye wakanaka pakati pevahedheni kuti pavanokupomerai vachiti munoita zvakaipa varombidze mwari pazuva rokushaya kwake kana vachiona mabasa enyu akanaka tinofanira kuzviisa pasi pamadziso enyika muzviise pasi pechirevo chimwe nechimwe chavanhu nokuda kwashe kunyange ari mambo nokuti ndiye mukuru kunyange ari madzishe nekuti akatumwa naye kuti vatsive vanoita zvakaipa uye kuti varumbidze vanoita zvakanaka nekuti ndiko kuda kwamwari kuti mupwise kusaziva kwamapenzi nekuita kwenyu kwakanaka savanhu vakasununguka musingaiti kuti kusununguka kwenyu chive chifukidziro chezvakaipa kwete asi muve varanda vamwari kudzai vanhu vose idai hama dzose ityai mwari kudzai mambo kushanda kwakanaka varanda teererai vatenzi venyu nokutya kwose musingazviiti kuna vakanaka navanyorobedzi asi kuna vanopengawo nokuti zvakanaka kana munhu achitsungirira pakutambudzika achirangarira mwari achitambudzika asina mhosva nekuti kunogova nokurumbidzwa kweiko kana muchitsungirira matadza mukabva marohwa asi kana makatsungirira kana muchiita zvakanaka mukatambudzika izvozvo zvakanaka pana mwari nokuti makadanirwa izvozvo kristu zvaakakutambudzikira iwo akakusiyirai gwara kuti mutevere tsoka dzake iye asina kuita zvitadzo kunyange kunyengedzera hakuna kuwanikwa muromo wake iye akati achituka haana kutukawo akati achitambudzika haana kutsiidzira asi vakaisa mhosva yake kuno uya anotonga zvakarurama iye akatakura pachake zvitadzo zvedu mumwiri make pamuti kuti isu kana tafa kuzvitadzo tiraramire zvakarurama iye akakuporesai namaonga ake nekuti makanga makarasika samakwai asi zvino makadzokera kumufudzi nomutariri wemweya yenyu.
Petros wekutanga chitsauko chechitatu. Vakadzi navarume. Saizvozvo imi vakadzi ivai pasi pavarume venyu chaivo kuti vamwe kunyange vasingateereri shoko vadzorwe nomufambiro wavakadzi vavo pasina shoko rinorehwa kana vachiona mufambiro wenyu mutsvene pamwe chete nokutya Mwari. Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwekunze kwokuruka vhudzi nokushonga ndarama kana kwokupfeka hanzu asi ngakuve kwomunhu wakavanzika wemwoyo wakashonga zvisingaori zvomweya munyoro wakanyarara unokosha kwazvo pamberi pamwari nokuti ndizvowo zvaiita vakadzi vatsvene kare vaitarira kuna Mwari vaizvishongedza vachizviisa pasi pavarume vavo, sezvakaita Sara, waiteerera Abrahama achimuti Ishe. Zvinomava vana vake, kana muchiita zvakanaka, musingatyiswi nechinhu chipi nechipi chinovhundutsa. Saizvozvo imi varume, garai navakadzi venyu nokuziva, muchikudza mukadzi samudziyo une simba duku kwamuri imi. Zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzoupenyu pamwe chete nemi, kuti minamato yenyu irege kukanganiswa. Kuitirana zvorudo. Pakupedzesera, mose muve nemwoyo mumwe, munzwirane tsitsi, mude hama, muve nemwoyo munyoro, muzvininipise, musingatsivi zvakaipa nezvakaipa, kana kutuka nokutuka, asi mukomborere, nokuti ndizvo zvamakadanirwa kuti mugare nhaka yokukomborerwa. Nokuti uyo anoda upenyu nokuona mazuva akanaka, ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake kuti irege kutaura zvinonyengedzera. Ngaanzvenge zvakaipa aite zvakanaka, ngaatsvake rugare arutevere, nokuti meso ashe ari pamusoro pavakarurama, nenzeve dzake dzinoteerera kukumbira kwavo, asi chiso chashe chiri pamusoro pevanoita zvakaipa. Kutambudzika usina kwawakatadza sezvakaita Kristu. Ndianiko achakuitirai zvakaipa kana muchishingairira zvakanaka? Asi kana muchitambudzika nokuda kwokururama makakomborerwa, musatya kutyisa kwavo uye musatambudzika pamwoyo. Asi Kristu muite mutsvene mumwoyo yenyu ave Ishe. Mugare makazvigadzirira kupindura mumwe nomumwe anokubvunzai zvetariro iri mukati menyu, asi muchiita nounyoro nekutya. Ivai nehana yakanaka, kuti pavanokureverai vaya vanomhura mufambiro wenyu wakanaka muna Kristu vanyadziswe. Nokuti zviri nani kuti mutambudzike kana muchiita zvakanaka, kana kuriko kuda kwaMwari pakutambudzika kana muchiita zvakaipa. Nokuti naiye Kristu wakatambudzikawo kamwe chete pamusoro pezvitadzo, iye wakarurama nokuda kwavasakarurama, kuti atiise kuna Mwari. Wakaurawa panyama, asi akararamiswa pamweya. Mauri mweya, wakandoparidzirawo mweya yakanga iri pakusungwa, iya yakanga isina kuteerera kare panguva iya mwoyo murefu waMwari uchimirira kugadzirwa kwaareka pamazuva anowa. Mukati mayo vashoma ivo vanhu vasere vakaponeswa vachipinda nomumvura. Mufananidzo wayowo irwo rupabhatidzo unokuponesai zvino, rusingareve kubviswa kwetsvina yenyama kwete, asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nokumuka kwaJesu Kristu, iye ari kurudyi rwaMwari. Wakapinda kudenga, vatumwa namadzishe namasimba zvikaiswa pasi pake. Petros wokutanga, chitsauko chechina. Kurega zvitadzo. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama, nemiwo mubate pfungwa iyoyo. Nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvitadzo, kuti arege kurarama nokuchiva kwavanhu panguva yakasara yapanyama, asi ararame nokuda kwaMwari. Nokuti nguva yakapera iyi yatokwana, yamakaita kuda kwavahedheni muchifamba mune zvinonyadza, nomukuchiva nokuraradza nokutamba kwakaipa, nomumadoro nokunamata zvifananidzo kusakafanira, vanoshamiswa nechinhu ichi kuti hamukumbani navo pakusazvidzora kwavo uku kwakawanda, vachibva vakureverai zvakaipa. Ivo vachazvidavirira kuno uya wakazvigadzirira kutonga vapenyu navakafa. Nokuti nokuda kwaizvozvi vhangeri yakaparidzirwa vakafawo, kuti vagotongwa panyama nenzira yavanhu, asi vagorarama nenzira yaMwari pamweya. Zvino kuguma kwezvinhu zvose kwave pedyo, naizvozvo ivai vakachenjera musvinure kuti munamate. Asi kukunda zvose danai norudo rukuru, nokuti rudo runofukidzira zvitadzo zvizhinji. Itiranai rudo rwokugamuchira vaeni musinganyunyuti, mumwe nomumwe sezvaakapiwa chipo chenyasha. Shandiranai nacho savatariri vakanaka venyasha zhinji dzaMwari. Kana munhu achitaura, ngaataure mashoko mwene saari mashoko aMwari. Kana munhu achishanda, ngazviitwe somusimba raanopiwa naMwari, kuti naye Kristu Jesu Mwari akudzwe pazvinhu zvose. Iye anokubwinya nesimba kusvikira kusingaperi-peri. Amen. kutambudzika nokuda kwa Kristo. Vadikanwa, musashamiswa nokuedzwa. Kunopisa somoto kunouya mukati menyu kuti kukuedze imwene somawirwa nechisingazikanwi. Asi farai zvamunogovana na Kristo pakutambudzika kwake kuti pakuonekwa kwokubwinya kwake mugofarawo norufaro rukuru. Kana muchizvidzwa nokuda kwezita raKristo, makakomborerwa nokuti mweya wokubwinya waMwari ugere pamusoro penyu. Nokuti ngakurege kuva nomumwe wenyu achatambudzika ari muurai, kana mbavha, kana munhu anoita zvakaipa, kana munhu anotonga zvavamwe. Asi kana munhu achitambudzika nokuda kwokuti muKristo, ngaarege kuva nenyadzi, asi ngaakudze Mwari nezita iri. Nokuti nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kana kukatanga kwatiri isu, kuguma kwavasingateereri vhangeri yaMwari kuchadiniko? Uye kana zvichiremera wakarurama kuti aponeswe, ko uya anoramba Mwari nomutadzi vachazoonekwa papi? Naizvozvo vaya vanotambudzika sokuda kwaMwari ngavaise mweya yavo kumusiki, wakatendeka vachishanda mabasa akanaka. Petros wokutanga chitsauko chechishanu. Kurayirwa kunoitwa vakuru vechechi. Naizvozvo ndinokumbira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwe chete navo, nechapupu chamatambudziko aKristo, nomugovani pamwe chete navo wokubwinya kuchazoratidzwa ndichiti: fudzai boka raMwari iri pakati penyu, musingazviiti nokuroveredzwa kwete, asi nomwoyo unoda sezvinoda Mwari, musingazviiti nokuda kwokukarira fuma yakaipa, musingaiti samadzishe pane zvamakapiwa, asi muitire boka muenzaniso wakanaka. Kana mufudzi mukuru achinge azoonekwa, muchawana chiremba chokubwinya chisingasvavi. Saizvozvo imi vaduku, muzviise pasi pavakuru. Nemi mose pfekai kuzvininipisa, mumwe achizvininipisa kuno mumwe. Nokuti Mwari anodzivisa vanozvikudza, asi anopa nyasha vanozvininipisa. Kumwe kurayira. Naizvozvo zvininipisei pasi poruoko rune simba rwaMwari, kuti agokukudzai panguva yakafanira. Kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose, nokuti iye anokuchengetai. Svinurai murinde. Muvengi wenyu diabori anofamba-famba seshumba inorira, achitsvaka waingadye. Mumudzivise, mumire nesimba pakutenda, muchiziva kuti kutambudzika ikoko kunoitirwa hama dzose dziri panyika. Zvino Mwari wenyasha dzose, uye wakakudanirai kukubwinya kwake kusingapere muna Kristo, achakukwanisai nokukumisai nokukusimbisai nokukuteai. Mambotambudzika chinguva chiduku, ngaave nesimba kusvikira kusingaperi-peri. Amen. Kuonekana. Ndakakunyorerai mashoko mashoma naSirivano, hama yakatendeka pakufunga kwangu, ndichirayira nekupupura kuti idzi ndidzo nyasha dzechokwadi dzaMwari. Mirai madziri. Chechi iri muBhabhironi yakasanangurwa pamwe chete nemi. Namako mwanakomana wangu, vanokukwazisai. Kwazisanai nokusveta kworudo. Rugare ngaruve nemi mose muri muna Kristu.